Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi Uri musi wemugovera kubvumbi 15, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndounengwa mutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti vazeye mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa.
Kune dzimwe nyika zvinhu zvirikuitika izvozvo. Asi muZimbabwe zvazvanyatso kutanga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vanotambira mutemo urikuda kudzikwa nehurumende wekuti varimi vakwanise kushandisa zvipfuyo zvavo semari yechibatiso kuti vaone zvikwereti kumabhanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ose ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti anga azeya mimwe mitemo yesarudzo irikuda kuvandudzwa nekomishini yavo. Izvi zvinosanganisa uwandu hwevanhu vachavhota pa polling station imwe neimwe uye kuti ndiani anotenderwa kuvhota. Amai Makarau vanotiwo zvinenge zvasungwa mushure mekuzeya zviri kubva kumapato ndiwo uchave mutemo wenyika. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018 asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pane kunetsana kwakasimba pakati peZEC nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa ayo anoti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZEC nekudaro ari kuda kuti veAfrican Union neveSADC vapindire. Mukuzeya nyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo iyi tabata amai Rita Makarau.
Takavanyorera vese kuti ngavange vatiudza zvavanofunga mumasvondo maviri anotevera. Vese vachitinyorera kwatiri kuzeki. Isu tozoita ndingati kugadzira kuti zvabva kuvanhu zvese ndezvipi, zvinogashirika ndezvipi, zvisingagashirike ndezvipi, sezvisingagadzirike tozodzosera zvakare ruzivo rwo kuvanhu vese vatiri kutaurira navo pari zvino.
Saka zvamunenge maunganidza izvi ndo unenge wamutemo unenge wakusunga vanhu sarudzo dza 2018.
Ndo unenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Pamwe vamwe vari kuti kunenge kusina dzidziso yakanyatsokwana mai Makarau nekudaro ndo saka pachinyanya mutauro munyika umu. Zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa nezvesarudzo?
Tiri kuronga kuti patinongotanga kunyoresa tinofanirwa kunge tatotanga kufanenda muvanhu kuvadzidzisa nezvesarudzo zvakakwana. Tingati kutaura kuri kuita vanhu kungodai kuri pachokwadi nekuti hatisati tatanga. Asi patinongotanga tiva kuti vazoona kuti matangiro atinenge taita nekudzidzisa kwatinenge chiita vanhu zvinenge zvakakodzera here. Vachidzoka zvakare kwatiri kuti pamidzirai pakati pamidzirai kumatunhu akati.
Apa mune mishanda here nemasangano akazvimirira akaita sana ZESIN nana Electoral Resource Center?
Tinoshanda nemasangano ese ayo vanenge vauya kwatiri vachizadzikisa zviri pamutemo zvavanofanirwa kuita kutirakidza zvavachashandisa kana kuti kutikumbira isusu zvekunoshandisa tikange tabvumirana tinenge tichishanda navo mukudaro.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
MaKristu akawanda muZimbabwe nepasi rose nasi ari kuenderera mberi achirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. makristu anotenda kuti Jesu akarowerwa pamuchinjikwa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo. Zviuru nezviuru zvemakristu zvakaendawo kuJerusalem kuIsrael zvichitevera nzira yakafambwa naJesu achinoroverwa pamuchinjikwa zvakatakurawo michinjikwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge.
Tarei kuti nesande mangwanani anenge asiya buriro, anenge asiya guva, akunda rufu, ndozviri kuitika panguva inei hama yangu.
Ko, tichitarisawo zuva remugovera panenge pachiitwa sei?
Zuva remugovera pane kuzorora kuripo. Mugovera wacho iwoyoyo unotonzi unoyera The Holy Saturday, nokuti pane zvinhu zvaitika nyangwe mumusha ukafa munhu mukuru mazuva anoteera iwayo anoremekedzwa kwazvo, nokuti pane chinhu chaitika chinoita kuti mhuri irangarire zvichitozonyanya, nokuti uyuyu mwanakomana wamwari. Saka mugovera uyu izuva rekuzorora, kunyange isu takaungana kunzvimbo dzakasiyana-siyana tinenge tiripo tichiita zvidzidzo, tichisimbisana, tichidzidzisana, tichipanana mazano, tichiparidzirana, tichinamatirana, tichiimba, tichitamba, tichingorumbidza. Asi takamirira zuva remusi wesande mangwanani tomuka tichiti Jesu wamuka sezvaakamuka makore mazhinji akapfuura. Uku kunenge kuri kurangarira tichitenda Mwari kuti wakatipa chiitiko ichi kuitira kuti isu tisunungurwe zvikuru muzvivi zvedu.
Mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare, Reverend Levi Kadenge, vari paRunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa zvimwe zviri kuitwa munyika kuti Zimbabwe isarambe ichipedza mari yakawanda nekutenga zvinhu kunze kwenyika zvakaita segorosi. Nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvakawanda kunze ndiyo iri kupawo kuti mari inyanye kushayika munyika. Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vachashanda nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture kuwedzera gorosi munyika kuti Zimbabwe isarasikirwe nemari yakawanda kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa chavo.
Tiri kushanda pamwe chete nehurumende pachirongwa chavo cheCommand, saka tichazenge tichitutsira pabasa rokuitwa neCommand apo vari kutarisa kurima 50,000 hectares. Isusu tichange tichiita 20,000 hectares.
Saka tichitarisa pane zvanga zvichimboitwa makore apfuura, yamungati mawedzera newandu wakaita sei?
Zvirongwa zviri zvikabudirira tinenge taenda isu pachirongwa chekuti taita zvakapetwa kaviri.
Imimi mune muchishanda sei nehurumende apa? Imimi mune urongwa hwenyu here kana kuti mune muchibatsirwawo nezvimwe nehurumende? Munoshanda mese sei?
Isu tinenge tino urongwa hwedu tichibatsira avo varimi vanenge vasiri paCommand Agriculture vatagara tichiita. Tagara tichiita chirongwa chekubatsira varimi kurima bva muna 2009 kusvika pari zvino. Saka ndozvatirikuramba tichiita.
Mukakwanisa kuwana gorosi ramuri kutarisira, tichitarisa nyaya dzemari, Zimbabwe inenge yasvika pachidanho chipi?
Ndodaira kuti nyika inosumukira zvikuru panyaya dzegorosi kurimwa kwaro, nokuti tinenge tava nekudya kwakakwana, tanga chechipiri hatirasikirwa nemari yekunze. Mukatarira kubva gore ra2015 kusvika pari zvino tatenga gorosi inopfuura 350 million. Saka zvirongwa zviviri izvi zvinenge zvishanda pamwe chete zvichaita kuti nyika isaburitse mari yese yakawanda kudaro. Tiitawo kuti varimi vave nemabasa, uyezvewo makambani emuno anotengesa mbesa fertilizer nemichini awane basa.
Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari paRunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria nezvedanho rehurumende rekuda kuwandudza mutemo kuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso kuti varimi vakwanise kuwana mari dzezvikwereti kumabhanga. Varimi vakawanda munyika havasi kuwana mari kumabhanga nekuti havana magwaro kana kuti matitle deeds. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Kwemakore akawanda
isu se bato ringibe tingati se sangano rinomirira varimi tachikupura nema insurance companies tichida kuti tione mukana wokuti tiite yatinoti livestock banking yokuti ng'ombe dzevarimi dzigone kushandiswa secollateral sechibatiso kana munhu ati ndoda kuti ini ndigone kutora chikwereti kubank ndichishandisa ng'ombe dzangu. Saka taiita izvozvo zvikatomboda sokufamba patakambofamba neimwe kambani yeinsurance tichiti tifambe saizvozvo zvikamboita sekufamba varimi vachiinshuwa ng'ombe dzavo tichida kusevenzisa mainsurance policies eng'ombe dziya kuitira kuti varimi vagone kuwana insurance. Kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuitika izvozvo asi muZimbabwe zvazvati zvanyatsokutanga. Saka tinotarisira kuti nekufamba kwenguva sekurongwa kwazviri kuitwa nokukurukurirana kuri kuita vanhu ichocho chirongwa chinogona kupfuurira mberi chinogona kutambirika zvakanyanyisa kuvarimi avasina matitle deeds edzimba nezvimwe zvakadaro.
Asi ka vamwe vanoti vaZakaria hurumende yadi kupindira zvakanyanya ichibatsira nekuti tinoona kuti munguva yeRhodesia varimi vaikwanisa kuwana zvikwereti nemuripo uri pasi pasi zvikuru kana kuti yatingati interest rate iri pasi chaizvo zvakanyanya zvakazoita kuti vamwe vakwanise kunge vachibudirira munyaya dzekurima idzi.
Ya zvaiitika munguva yeRhodesia zvatisiyanei nezviri kuitika iyo zvino nokuti hatingatendi tosi kuti zvaifamba munguva iyoyo ndo zviri kufamba iko zvino zvinhu zvashanduka zvakanyanyisisa. Zvaiitika munguva yeRhodesia zvazvi zvekuti hurumende yanga iripo yainga ichipa zvikwereti zvakanyanyisa kuvarimi vanga varipo panguva iyoyo kunyanyanya vechichenavo vachipuwa tingati zvikwereti zvaiva zvemakore anogona kupfuura kana 30 years, you know, 25 to 30 years zvokuti vabhadhare malong term aya, kwoita zveequipment zvaisvika kuma between 5 and 15 years, kwezoitawo zvemashort term iri working capital yaiita kubva pagore rimwe chete kusvikira kumatatu kana mashanu. Saka izvozvo hatingagoni kuzvikompeya nezviri kuitika iko zvino nokuti iye zvino murimi aripo pamunda iko zvino unoda support yakafanana neyaiitwa munhu wanga aripo pamunda before 1980 even kuenda kumberi kwe1980 chinosvika kuna 1990. Saka hatingatendi isusu kuti varimi varipo iko zvino vari kuwana support yakafanana neyaitwa munguva yaana Smith.
Mubvunzo wekupedzisira vaZakaria, ko vamwe vari kuti varimi vadi kungopiwa iwo matitle deeds aya vakwanise kuashandisa kuti vachikwanisa kuwana zvikwereti pane kungoshandisa zvipfuyo?
Isu tinotsigira semusangano wavarimi, totsigira zvikuru kuti kuve nechinhu chinoita kuti varimi vagone kupase chibatiso. Kana ikava iyoyo 99-year lease ichitenderwa kuti inogona kuiswa bond romurimi kana achiti ndada kuya kuzokwereta mari yakati kuti, achiti inini ndikapa lisi yangu munogona kuisa bondi kunana Brazil kuzviri kuitika not pa 99 year lease, zviri kuitika pa 10 year lease. Saka zvinogona kuitikawo muno kuti lisi iyo ye 99 years inogona kuita saizvozvo. Kana zvaramba tinokona nei kupa varimi matitle deeds anogona kuitira kuti varimi vagone kupuwa zvikwereti? Tine nzvimbo dzakaita sana kunana Mbembe Square. Kubva 1890 varimi vanogara kunzvimbo dzakaita sekunana Mbembe tichibuda Mbulawayo tiri mudirection yekuenda kuGweru, varimi vaya vakapuwa matitle deeds muhurumende yevarungu yakare, vachitendwa kuti matibetsera kuti tiuye kuno tichifamba nemi muchitiratidza pokufamba navo. Vakapuwa matitle deeds iko kuya kunana Mbembesi. Varimi ivavo nanhasi vane matitle deeds iwawo avakapuwa, aiitwa pass on from one generation to the other. Saka hapana wakatengesa munda, hapana wakatengesa isi, land iyo ichiripo nanhasi. Saka zvinokona nei kuti varimi vedu vari kumaruwa vapuwe my title deeds.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro napasta Rebecca Makai pamusoro pezororo reEaster kuti rinorevei kuvatenderi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zororo reEaster rinorevei kune vanotenda.
Ini ndiriwe Praise Covenant Ministries kuMinnesota muno muUSA. America, Easter ino tiri kupembererawo upenyu hwatakapiwa naMwari kubudikidza nemwana wake Jesu, tichisangana sechechi navana vedu, varume vedu, nesuwo madzimai tichirangarira zvatakaitwa naMwari nekuda kweEaster.
Easter yakakosha sei muchitendero cheChikristu?
Easter yakakosha nekuti hakusi kungopembera kuti Jesu akarorerwa pamuchinjikwa. Asi Easter yakakosha nekuti iri kutidzorera zvatakanga tarasikirwa nazvo. Inoramba ichiti yeuchidza kuti Mwari wakagadzirisa sei upenyu hwakanga hwafa sevanhu vakanga varaswa tisisina tariro. Asi Mwari kwakutinzwira tsitsi, kwakugadzirisa nyaya, kwakutipa mwanakomana wake mumwoga kuti abhadhare chikwere chakanga chiripo chekuti munhu aizokwanisa kuva neupenyu husingaperi, uye kuti munhu aizokwanisa zvakare kuti ave neumambo hwaakanga ambopiwa pekutanga paakasikwa pana Genesis 1 verse 26, 27 na 28. Saka Easter kudzorerwa zvose izvozvo zvatakarasikirwa nazvo.
Pane zvirongwa zvamunoita here kumusha? Tanzwa muchitaura kuti muri kuMinneapolis, asi pane zvirongwa zvamunoita kumusha here imi nekereke yenyu?
Hongu, isoso tine madzimai atinoshanda nawo kuZimbabwe vanochengeta nherera dzakasiwa navabereki vakafa neAIDS. Tinotumira mbatya, tinoshandawo zvakare tichibhadharawo mafizi evana, tinoshandawo namadzimai kumakurudzira kuti anzwisise kuti ndana mambokadzi vane simba rekumira vachidzidzisawo mamadzimai kutora zvinzvimbo zvavo muumambo hwaMwari. Kereko yedu yePraise Covenant Ministries iri mumufakose muHarare muZimbabwe imomo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vangangonge vatadza kuwanikwa ivo vachienda kukereke dzavo. Nderipi izwi ramungavataurire iro zuva ranhasi remugovera weEaster?
Zvira ndinoda kutaura nderekuti Jesu waroverwa, musanyanya kunzwa tisina izvozvo chete, asi kuti farai kuti haana kuramba akafa, wakamuka zvakare, uye kuti ari kudzoka. Chatiri kunyanya kupemberera madzimai ndechekuti tiri kufara kuti isu vakanga vave nhapwa tava madzimambo zvakare, taakutonga. Isu vakanga vari fanhwa kunge vari pazvigaro zvoumambo zvokutonga nyika ino, tasumuka zvakare nekuda kwaJesu. Akafa akamuka pamwe chete nesu, uye agere pamwe chete naBaba ari munzvimbo yepamusoro tigere naye, hatisi pasi. Aiwa, saka rufu rwaJesu rwakatidzorera umambo, rufu rwaJesu rwakatidzorera simba pachivanhu ringange rimwe chete izwi. Asi ndikangosanganisa mbichana ndoti rufu rwaJesu rwakatidzorera power, rwakatidzorera authority, rwakatidzorera kutonga kwatinoti zvakare rulership, rwakatidzorera umambo hwatinoti kingdom. Saka tiri kunyanya kufara takapiwa makii. Farai muchiziva kuti simba munaro. Ndosaka Jesu akuenda akakuti simba rose rapuwa naMwari kwandiri ndaakuritambidza kwamuri nemiro yapanyika kuti mugova nesimba pamusoro paSatani nekuti musoro wake wapwanywa. Saka muri pamusoro nekuda kwaJesu akamuka.
Patinozonge tasvika pakumuka kwaJesu, zvii zvinotarisirwa ipapo?
Panotarisirwa kusimbiswa kwemunhu anonzi muKristu, kumira kune simba, kunzwa kuti kuziva nekunzwisisa kuti simba riri mandiri, kunzwisisa kuti ndakapiwa makii, kunzwisisa kuti chese chandinosunga pano panyika nekudenga chasungwa. Kureva kuti kana musati masunga pano panyika kudenga chisungwi, chamasunungura pano panyika kudenga chasunungurwa. Makasirwa authority, simba na Jesu. Kumuka kwa Jesu. Kuna wakuti kana tikata wati Zimbabwe tunofatila rombo. Ticharamba chingo safa. Kushikata gona kutaura sama Kristu. Simbara takapiwa. Tichitanga kutaura wati Zimbabwe icha simuka. Zimbabwe icha wa bread basket ya Afrika zakari. Kushika Zimbabwe ma Kristu tese tasimuka. Tashandi tasimbare kumuka kwa kafa. Rakamuta Jesu kwa kafa. Ririma atiri. Kuita profesa ita msoro penyika yedu. Madzimai. Ndisu vanota akura zvinorema zvino kumuka kwa Jesu kuri kuya kuzoita empowerment womukadzi kuti usumuke uprofite pamusoro penyika yako Zimbabwe nyangwe dai ukaona zvakaita sei hatifanirwe semakristu taura kuti zvakaoma nekuti takapiwa simba naJesu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Pastor Philip Mugadza vanove mukuru wekereke ye Remnant Church panyaya yekunze vari kuramba kubhadhara mari yekuchipatara kwavakarapwa kuparirenyatwa Group of Hospitals. Zvinonzi Pastor Mugadza vakati havana mari iri kudiwa inoita madhora 10 nemashanu kana kuti $15 vakaudza chipatara ichi kuti chipuwe mari iyi nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Kuti tinzwe kuti ichi chokwadi here tabata ivo Pastor Mugadza. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda icho ndo chokwadi chakazara neimwe nzira ikanditaure ndichidai kuti hakusi kurapwa kwandakaitwa inokuri mari yekadhi chete nokuti vanga vasina mishonga saka vakagondinyorera list yemishonga ndinotenga. Asi kubhadhara uku ndokuti ndifanira kubhadhara chikadhi chete kana kuti ndeconsultation chete chete.
Saka imi muri kukundikana here kubhadhara $15?
Handitomborina mari yacho iyoyo. Zvotondinetsa kuti ndiipe chikafu mhuri yangu nekuendesa kuchikoro vana vangu zvotondinetsawo zvekare nemamiriro akaita zvino munyika.
Saka chipatara makachiudza kuti pamusoro penyaya iyoyo?
Ndakavataurira kuti ini handina kungouya nenyaya yekuti ndandarwara ndiri ndega asi ndakauya iri nyaya yekuti vakomana vehurumende maCIO ndo vakandirova ndosaka ndakarase ndakauya kuchipatara. MaCIO ndehurumende, chipatara ndechehurumende, saka ndakaona zvakangofanira kuti ndingavangogadzisana variko ivavo nekuti ndiri kuti ini vakomana ita zvinhu ndekuofisi ya president saka ivo vanozvizira president ndivakomana vavo ndozvavanoita saka nekudaro hangavangobhadhara havo.
Pastor Mugadza, vanhu vangada kuzoti chipatara chakatambira sei mashoko enyu iwaya?
Handisi kuziva nokuti havana kuzombondinyorera kuti vanditaurire kuti vari kuzviona sei kuti vanofunga sei pamusoro penyaya iyoyo.
Chii chakanga chaita kuti murohwe nevamuri kuti vakakurova ivava?
Ndakanga ndichiparidza ndiri paAfrica Union Square, ndiri kupadzwa neParliament, saka ndichidaro zvikanzi mhosva uri kuitira vanhu noise. Asi vanhu vacho vanzi vanoitira noise vacho hapana munhu akakombirena kuti data noise pamusoro penyaya iyoyo. Asi ivo ndovakangofungira chete kuti tiri kuitira vanhu noise nekuti vanhu vanotsvaga mhosva nyange panenge pasina mhosva. Saka ndokubva vanditora vakandiendesa mupolice post yepanhikiri yepaParliament. Saka ndasvika ipapo mapurisa ese ndokumbvaudzwa nemaCIO zvikanzi budai muno nekuti tikaita zvatinoita kumukoma murume uyu hazvifaniri kuzoti azotaura kuti mapurisa anga aripo saka budai muno. Saka ndobva vabudiswa wakaburishwa vatakamuditawo vachindibvunza. Vadaro ndokubva mukomana wemciao ndokubva anditi vanhu vatadza pano kukubatai. Ndikati muchireva kuti chinyi? Zvikadzi, mofanira kugara pasi, hataure nemakamira. Ndikati ko zvino zvine zvino musiyano upi wokundigarisa pa kuda kunditi ndigare pasi ndokusvika ndakadini ndakamira pamwe chete nemi? Zvikanzi, aiwa ndinofanira kugara pasi. Zvino ini nyaya yekugara pasi handifarire zvikuru, iri nyaya yekuti mapurisa nemasiyao vanoenda vachida kukudzikisa vakuti vazviratidze kuti iwo vari pamusoro pako. Saka ii ndakabva ati aiwa haritaotete maitiro akaita saiwayo, ii ndicharamba ndakadini ndakamira. Saka ndo marore akadini akanditamba mai kutanga zvikanzigara pasi vanati aiwa kaira kuti ndogara pasi. Chindirova rimwe dama rechipiri kuitira kuti zviri mushoko ramwari zvizadziswe. Ndokubva amboramba asi ndokubva azondirova futi zvazvigara pasi. Ndakuva matara maviri ndikati aiwa iko zvino hachatogara pasi pacho, chiti zvaudazora kuti uite. Saka umwe wake ndomubva azomuti aiwa hatichadaro, chichimusiya akade chimusiya akadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pasita Mugadza nekuve nemi pachirongwa.
Tinotenda zvikuru mukoma Jonga nokutishedza uritaure penyaya dzifedzi.
Manga makateerera kuna Pasita Patrick Philip Mugadza, vanove mukuru wekereke Remnant Church pachirongwa Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo riri zororo reEaster kudai, regaitimbonzwe kambo kechitendero kubva kuna baba Charles Charamba kanonzi Buruka. Ko kambo Buruka kubva kuna baba Charles Charamba, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuzeya zviri kuda kuvandudzwa pamitemo yesarudzo. Mukuru wesangano revarimi vaPaul Zakaria vanoti vanotambira danho rehurumende rekuvandudza mutemo kuti zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso pakukwereta mari kumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vatereri, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.